Vadya vengwa vanga vari minister we home affairs muhurumende yedu kwenguva yakati rebei. Vasati vava izvozvo vanga vari murwi mukuru wehondo yechimurenga. Saka chizvarwa mwana wese achaya. Saka nokudaro hurumende inochema pamwe chete nemhuri yekwaDzavengwa nevakavakomberedza varasikirwa, inochema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe, inochema pamwe chete nemhuri yeZaku inovabatsira vaitungamirira.
Iyo mhuri yavo yayambouyawo here kuhurumende kuti inge ichiwana rubatsiro kuti mutumbi wavo ubve kuNairobi uchiya kuHarare? Zviri kufamba sei? Muri kubatsirana navo sei?
VaDzavengwa vakagara vari kubatsirwa neutungamirirwa vaMnangagwa kubvira pakurwara kwavo. Pane zvaiitika tingati hurumende yakaedza payaigona kuti vawane kubatsirikana. Zvinonyanyokodzera panguva yakadai ndiko kuti mhuri inyanyotaura iri iyo kuti yaiwana rubatsiro rwakawana rubatsiro rwakadii pakadai. Asi chandingakwanisa kutaura sehurumende ndicho kuti aiwa chakaimbaedza. Iye zvine izvi zvezvinhu zvaiitika tingangoti inhau yakagamuchira tingati 4 or 5 hours ago. Saka hatisati tanyunganidza kuti vava papi neutati wamanheru. Asi chinoitika ndechokuti vachapiwa rubatsiro rwakakodzera, nokuti hurumende yavaMnangagwa hurumende ine hanya especially kuvanhu vane chiremerera chakaita saDzavengwa.